vachiparura chirongwa ichi muHarare nhasi mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vaudza vatori venhau kuti chirongwa ichi chiri kuitwa pachiitwa mushandira pamwe nenyika dzinoti Zambia, Tanzania, Malawi neMozambique. Chirwere chepolio chakabata vana kuMalawi nekuMozambique. Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vane chivimbo chekuti vachapa vana vakawanda nhomba iyi sezvo vari kufamba mudzimba.
Zvekuti isusu vashandi vehurumende atikati mahealth workers vachasvika kudzimba dzevanhu kuti vazobaya vana ava nhomba. Chaitikawo atinoti mahealth facilities, zvipatara zviri padhuze navo, zvikoro, atingati pamaketi, machechi, mabasi stations, nedzimbo dzipo dzinenge dzatarwa.
VaMujiri vanoti vachapa mushonga kunyange kune vana vakambopiwa sezvo dzokororo iyi nesimba.
Kunyange zvazvo akabhenga akabayiwa, asi tiri kungoti mwana wese anofanira kunge achibayiwa. Muchirungu yatingati for increased protection.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Parirenyatswa vanoti nyaya yenhomba yekudzivirira mhetamakumbo inofanirwa kushambadzirwa zvakakwana nyika yose kuti pasawanikwe mwana anotadza kupiwa mushonga.
Tinokurudzira ndezvekuti hurumende nemamwe maorganizations akawanda vanhu ravaite program yekuisa awareness, kuzivisa vanhu njodzi dzekusabaisa vana kana kusapa vana polio vaccine. Izvozvo zviri very very important kuti vanhu vazive kuti kune program yakadaro number one, and kune program iyoyo ndaine basa hombe yekuti vanhu vana vadiki vedu senyika dzenge dzakunda polio hatisi kuda kuti idzoke yakasimba zvakare muno. Saka awareness iri very important.
Izvi zvatsigirwa nemumwe chiremba uye vari mumiriri wechinhoi mudare reparamende Dr. Peter Matarutse.
Vanhu vavatoita makambeni ari akasimba kusiisari kumaisi dzuku ende kutoita mass mobilization angane kuzvikoro nevamwe kutoita madoti dho inovachibaya.
Sezvo chirongwa chekudzivirira mhetamakumbo chiri kuitwa munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica, mukuru anoona nezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. George Kampondo vanoti vari kushanda pamwe chete neveutano munyika yeZambia kuti vana vose vanenge vachidarika nepamuganhu wenyika mbiri idzi vadonhedzerwe mushonga.
Uye pakuita chirongwa ichi tiri kuchiita takabatana nedzimwe nyika, isu seMash West tiri kufamba pamwe chete neZambia, zvokutoti takapeta musangano wokuti tobvumirana kuti vana vese vanenge vachikrosa kana kuti vachiuya muno muZimbabwe vandiana kudonhedzerwa mushonga uyu zvakare.
Zviratidzo zvekuti mwana abatwa nechirwere ichi zvinosanganisira kupindwa nechando, kuneta, kurutsa, kuoma kana kurwadziwa mutsipa uye kurwadziwa maoko nemakumbo. Nyika yakapedzisira kuita chirwere chemhetamakumbo mugore ra1998 uye ikanzi haina chirwere ichi zvachose mugore ra2005 nebazi guru reWorld Health Organization. Chirongwa chechipiri chekudzivirira chirwere chemhetamakumbo chichaitwa kubva musi wa1 kusvika musi wa4 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.